manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 11/2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vemuKenya vachiri vakamirira zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichiri mangange chaiwo pakati pava William Ruto navaRaila Odinga. Tiri kutaura nevamwe vemunyika vanga vachiongorora sarudzo idzi. Muzvare Henrietta Rushwaya vanowanikwa vasina mhosva panyaya vanga vachipomerwa yekuti vaida kupa chioko muhomwe vamwe vasori panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe pavakasungwa vachinzi vaida kubuda negoridhe munyika zvisiri pamutemo. Bazi rezvekubudiswa kwemashoko riri kuita musangano nevatori venhau kukadoma wekuzeya mutemo unobata mashandiro evatori venhau kana kuti Media Practitioners Bill. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vemuKenya vachiri vakamirira zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichiri mangange chaiwo pakati pava William Ruto navaRaila Odinga. Vanoona nezvesarudzo munyika iyi veIndependent Electoral and Boundaries Commission vanga vavimbisa kuti vachazivisa zvakabuda musarudzo nhasi asi kune dzimwe nzvimbo sarudzo dzakanonoka kutanga. Masangano akazvimirira oga nevamwe vemapato anopikisa vanga vari kuKenya vachiona sarudzo idzi kusanganisira mumwe akafanobata chigaro chemutungamiri webato tinodzokorora chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato Citizens Coalition for Change vatendai Biti vadzoka kumusha nhasi. Vabiti vati vanoona nezvesarudzo munyika vezek vavati vane divi ravakarerekera vane zvakawanda zvekudzidza kubva kuKenya. Sachigaro vezeki amai Priscilla Chigumba vanoramba kuti zeki inorerekera divi rezano PF vachiti triple C haidi kukundwa musarudzo. Ngatinzwe hurukuru yaitwa na Blessing Zulu wa studio 7 na vabiti.
Election yekuKenya yakaitwa musi wa 9 August. Election ine zvidzidzo zvakawanda kune veZimbabwe. Chekutanga ndechekuti vacho vanorana election vatinoti Zimbabwe Election Commission kunoku, the Election Management Board, inofanira kunge iri independent. Takaona IEBC yekuKenya iri independent, isina kwayakarerekera, ichingoitawo basa sebasa. Iko zvino muZimbabwe hazviexisti.
Ko sei muchidaro vabiti?
The Zimbabwe Election Commission is just an extension,
a Politburo ye ZANU-PF, just an extension ye organizing department, kana kuti commissariat ye ZANU-PF. It's not neutral. 3-4 weeks ago, takaona vazadza vana hama dzavo dzisingagonekana kunyora mazita adzo. So the first thing that is key mu election is the independence of the election management body, ZEC. Chechipiri chandakaona inyaya yekuti vanhu munogona kusiyana mobhilonga kumapolitical party akasiyana, asi kana muchikambeina munosiya peukama, asi kana muchikambeina munofanira kuziva kuti mese muri verudzi rimwe, muri venyika imwe.
Munga pamuenzaniso here ipapo?
Despite the huge differences, particularly between a Prime Minister Odinga na Deputy President Ruto, the main candidates, there was a modicum of respect. There was a modicum of understanding that this is our country. Yes, we can differ politically, but this is our country. Izvozvo hazviitike. VeZANU votofunga kuti nyika ndeyedu, tisi takaivhira hondo, asi nyika ndeye munhu wese anonzi muZimbabwe. So the demarcation and the differentiation of politics and nationhood was there for everyone to see.
Chechitatu chatakaona ndechekuti this election haina kurwiwa nema issues akawanda between Raila Odinga and Ruto. Ma policies avangasina unyanyusiana, but chachakanyanyusiana mat ma personalities chachakanyanyusiana ndenyaya dzekuti vanobva kupi, mumwe mukalenjini, mumwe muluyo. So takaona a very present an important presence ye ethnic politics dzeku Kenya, with the key tribe being the Kikuyu, and it was always going to be a question ekuti makukuyu anovhota kupi,
vaitsigirani pane zviri kubuda pari zvino.
Iko zvino we know kuti vakavhota na vice president Ruto, zvichizoita mubvunzo yakawanda yekuti saka zvoreva here kuti vaUhuru Kenyatta vanga vasina influence iyi. Saka maquestions achazeya vakafunda kuti vapindure mubvunzo iyoyo. So from the point of view of Zimbabwe, I hope kuti people will be elected on issues, people will be elected on merit, and zvekuti unobva kupi, kumusha kwako ndekupi, we don't celebrate and we don't put forward nyaya dzeethnic politics. Number four is the media. The media was free and fair.
Ko sei muchidaro?
Mapati ese waingoona pama TV, vane ma TV akawanda, you know, vane ma newspaper akawandisa, vane ma community radio stations akawandisa. Zvasiyana nemuno Zimbabwe kuti unongochiona munangagwa nemukadzi wake vachingobuda pama televisions.
Vakafano bada chigaro chemutewedzero wemutungamiri webato Citizens Coalition for Change, vatenda EBT, vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Dare ra magistrate muHarare nhasi rati mutungamiri wesangano reZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya havana mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekuda kupa mumwe musori chioko muhomwe pavakabatwa vachinzi vaida kuburitsa goridhe risiri pamutemo panhandare yendege Robert Gabriel International Airport muHarare muna 2020. Hatina kukwanisa kubata muzvare Rushwaya kuti tinzwe divi ravo sezvo vasina kupindura mibvunzo yatavatumira paWhatsApp. Asi, Blessing Zulu Studio 7, abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu kuti tinzwe divi ravo.
Izvi zvaitika izvi zvekuti Henrietta Rushwaya anonzi haana mhosva hazvitishamisi, asi zvinonyadzisa kunyika yese, pasi rese. Tashambadza pasi rese kuti muZimbabwe kubuditsa upfumi hwenyika zvisiri pamutemo zvinhu zvatinogamuchira as a country. Zvekare tinofanira kutsanangura ipapo kuti ane mhosva mbiri dzakarerekerana.
Ndedzipi dzimungatsanangura?
Yekutanga ndeyekuti akanga achismuggler gold asina mvumo yekusmuggler gold iroro. Vanoshanda paairport vakaita basa ravo nemazvo vakamusunga nemhosva yekuti anga apara mhosva, akaedza kuda kuti azvisunungure nekubhadhara chioko muhomwe. Avo vakaramba vakamumhangarira kuti ndozvaanga achida kuedza kuita. Saka vanhu vatova nedambudziko iko zvino vanhu vakagona basa ravo.
Sei muchiti vanogona kupinda munyatwa?
Ndo vanhu vaane problem yekuti achagona kana kutovasungisa kuti makandinyebera kuti ndakada kukupa imari yechioko muhomwe. Zvoreva izvo kuti ramangwana vanhu vanoshanda paairport nemapurisa nyika yese havachakwanisa kusunga vanhu vanenge vari kuita huri, zvikuru sei vanenge vari connected kumapoliticians. Vanenge vakutya kuti nyaya yacho inosara yaa yako iwe uri kuita basa zvakanaka. Koronyera ndorichaprotektwa nethe states. Saka ndati zvinonyadzisa kuti zvakaitwa namai Rushwaya vanoenda pamberi redare redzimhosva udza vana kana mhosva yavainayo imi ndi muri kumunyepera. Tasvoda nazvo. Zvagara zvichioneka kuti mhosva yake icharerutswa nekuti aisatofanira kudzorerwa pachinzvimbo chekuva president weZimbabwe Miners Federation. Nyaya yake ichiri kumatare edzimhosva, aifanira kutanga akliwa nematare edzimhosva odzorerwa pachinzvimbo chake. Asi Henrietta akangosuspendwa kwemwedzi inenge miri kana mitatu akanzi adzokera asi nyaya yake ichiri kumatare. Saka zvinoratidza kuti nyaya yacho hurumende haina kutomboikoshesa from the beginning. Vakatongoti aiwa pato akanganisa ndova musunga.
Zvine matambudziko akaita sei takatarisa nyaya dzezveupfumi vamaguru semaonerenyu?
Mubvunzo ndewekuti vangani vari kuita zvakaitwa naHenrietta Squire, vari kubuditsa maminerals enyika asiri declared, pasina mari iri kuenda kuhurumende. Mari iyoyo dai tanga tiri kuedza kuichengetedza tichiita make sure kuti gremu rese regold riri kuakaundwa for. Zvairevei kueducation, kuhealth, kuagriculture, food security yenyika? Saka mibvunzo yese iyoyo ndofunga hurumende ndoinokwanisa kuti itipindure.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare naBlessing Zulu Studio 7. Vezvekutapwa nekuburitswa kwenhau pamwe nevamwe muhurumende vari kumusangano wemazuva maviri uri pamusoro pekutsvaga nzira dzinobatsira mukuumbwa kwebhiri rakanangana nemashandiro evatapi venhau reZimbabwe Media Practitioners Bill. Musangano uyu waparurwa negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Vamwe vari kupinda musangano uyu magweta, makomishina anobva kuZimbabwe Media Commission, vekuhofisi yegweta guru renyika yeAttorney General, pamwe nevekubazira zvekubudiswa kwemashoko. Studio 7 yakundikana kubata amai Mutsvangwa kanawo mutevedzeri wavo vakaindinesi Paradza. Mumwewo vari kumusangano uyu mukuru anoona nezvemafambisirwo emabasa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu. Ngatinzwei vachitsanangura zviri kuitika kumusangano uyu.
Tiri kumusangano uri kuongorora kufambiswa kwebasa revatapi venhau nevanotepfenura nekufambisa mashoko kuti mukubata basa ravo iri vangazviite sei namazvo, vachishambadza nhau dzechokwadi, nhau dzakapepetwa mune zvakanaka. Saka tichiri kuita chikuru kunhadzirisa mutemo uri maringe naizvozvo kuti mumwe nemumwe anoita basa iri ange ari guided, kana kuti ange achiteedzera zvinotarisirwa pasi rose, atingati mastandards akajeka anoratidza iyo kuti munhu uri kuteedzera zvinhu zvinoita kuti basa iri rekutipendura nhau rive neudzamu, uye basa iri riitwe mune zvakasununguka zvinodzividza kuti basa revatapi venhau ripfuurire mberi.
Mungatitsanangurira zvinorewa iwo mutemo weZimbabwe Media Practitioners Bill?
Mutemo weMedia Practitioners Bill ndiyo mumwe yemutemo iri kushandisa kuti iende pachinzvimbo paive nemutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act, AIPA. Uyo mutemo waive neudzvinyiriri kuvatapi venhau. Mutemo waita kuti basa iri risaendeke nekuisa zvimhingamupini zvakasiyana-siyana. Asi iko zvino paMedia Practitioners Bill tave kuda kuti tiite zvinoitwa pasi rose kuti vatori venhau vanotora basa ravo vogogadzira ivo kuti basa racho rinoitwa sei. Mutori wenhau anofanira kunge ane dzidzo dzakadii nezvakasiyana-siyana, ende uye pazvakanakira zvinoita kuti basa revatapi venhau ripfumbire mune zvakanaka, riendeke, rive basa rinobatsira kuvakwa kwenyika, risangove basa rekuti rinonzi remanyepo kana kunzi rinonzi rinomirira rimwe bato kana kuti rigonzi ebasa rinokurudzira uhori kana zvakadii.
Pane vari kupesanawo here nezvinodiwa neiro bhiri irori kumusangano wamuri kuita iwoyo?
Aiwa, sekutaura kwandaita pari zvino kuchiri kuonesana. Chikuru pane kubvumirana kuti basa iri chiite chirinda pamwe, chimuona pamwe, asi pari zvino kuti tititi pane kutoti pa pesana aiwa pachi vanhu vachiri kukurukura zvichida kana vanhu vakazoti zvatiramba kuti tiwirirane kuti midhi yedu isununguke kana kuti tatadza kuonesa mune zvakanaka aiwa hatisati tatita svika ipapo.
Vanga vari mukuru anoona nezvemabasa musangano remedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vari kukadoma neStudio 7. Mashoko ari kubuda kubva kumusangano weZimbabwe Economic Development Conference uri kuitirwa kuVictoria Falls anoti Reserve Bank of Zimbabwe iri kuronga kuumba bhodhi rinotarisa nezvemari yekunze kana kuti currency board sekuedza kudzikamisa dhora remunyika iro riri kuramba richishaya simba. Asi izvi zvinoshanda here? Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Nyaya yekuisa currency board inhau yakanaka maererano nekuita kuti uremu hwedhora remuno hugadzikane sekuti ndingakuti zvakabuda kunyika dzinokwana makumi mana akamboshandisa currency board ndezvekuti macurrency board zveshuwa anogona kuti uremu hwedomestic currency inova zim dollar muno hugadzikane. Asi kunewo zvakawanda tingangoti zvakabuda kunyika idzi. Chekutanga ndechekuti nyika idzo dzanga dzina mareserves. Chechipiri ndechekuti hurumende dzeikoko dzadzine chido chekuda kuona zvinhu zvichichinja. Saka nekudaro dzakachinja inonzi reform maera nekufambisa kana kuti mabatiro adzaita mari neanonzi maeconomic policies pachirungu.
Pane zvamuri kutaura zvii zvingadzidzwe neReserve Bank of Zimbabwe?
Kana takatata banga gure remuno muZimbabwe haisi nyaya yekungova necurrency board chete inopedza dambudziko rekudzikira kweuremu wedhora remuno. Nyaya hombe iripo ndeyekuti hurumende yemuno ine chido here chekuona zvinhu zvichichinja uye iyo inochinja maitiro ayo here sekuti currency board chekutanga inoda mareserves edhora rekuAmerica ayo anogona kusvika tingangoti at least 700 million to about a billion. Chechipiri ndechekuti panoda urongwa hwekuti mari yemuno ichashanda kwemakore mangana anotera nekuti currency board inoda makore mazhinji ekushanda kwemari yemuno.
Zvine dambudziko rei apa tichitarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe parizvino?
Izvo zvinouya panguva yekuti zvizvarwa zvemuno hazvisina chivimbo tingangoti mubhanga guru renyika nechivimbo mumari yemuno vazhinji tingangoti vakatochinja vakatanga kushandisa kana kuti vakushandisa dhora rekuAmerica tingangoti pakutengesa zviwanikwa zvavo pakuchengeta mari nekuita yatinoti planning. Saka dambudziko rekutanga rinowira nyika yeZimbabwe panyaya yecurrency board inhau yekuwana mareserves ayo tata anogona kungoda kungosvika about a billion nekuti hurumende pari zvino haina kukwana mari iyoyo pakusatoti yakwereta tingangoti kubva kumabhanga ekunze.
Zviri nyore here kuti Zimbabwe ikwanise kukwereta mari yakadai?
Maonero andiri kuita ndeyekuti nenyaya yezvikwereti zvimwe zvekumashure zvisati zvabhadharwa zvinogona kunetsa kuti mari inosvika 1 billion iwanike kubva kumabhanga yekunze. Nekudaro pamwe bhanga guru razoda kuunza urongwa uhu nguva yapera kuti vanhu vakatoora mwoyo nenyaya yekuti Zimbabwe yanga isiri kubhadhara zvimwe zvikwereti zvakawanda zvainazvo tingangoti kunana World Bank nekunana African Development Bank nemamwe mabhanga akaita kunge vana Paris Club. Chimwezve chakakosho ndechekuti kuti currency board ipinze imwe mari sekuti currency board inenge ichishanda yakatara mutemo wemari yekunze uyo unenge uchinzi fixed exchange rate ichiunza mari yemuno. Vanhu vemuno nenyaya yekuti havasisina chivimbo nemari kana nedhora remuno muZimbabwe pavanoona mari itsva ichipinzwa mukati menyika vachati uremu hwemari iyi huchange huchidzikira. Saka nyaya yechivimbo kana kuti yatinoti confidence inyaya hombe. Chimwewo chichanyetsa mukati menyika yeZimbabwe inyaya yekuti iyo inonzi informal sector kureva kuti vemabhizimusi uye vanhu vanoshanda vakazvimirira vega vasingabhadhare mitero kana tingangoti maresiness emashopu uye tingangoti kushanda vachitedzera mutemo yenyika vawantisa zvekuti tingangoti percentage yavo ichitarisa nekukura kweekonomi yemuno muZimbabwe vatodarika 65% uye kune mari inosvika tingangoti mabhiriyoni 2.5 billion iri kutenderera pamusika weinformal sector zvichireva kuti currency board inenge ichiteererwa nevashoma mukati menyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Apo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vopeta rwendo rwavo rwekushanyira nyika nhatu dzemuAfrica kuRwanda. America yazivisa kuti ichishanda nedzimwe nyika nomwe dzakabudirira iri kupa nyika dzemuAfrica mari kusanganisira Zimbabwe kuti vanhu vabatsirikane zvichitevera kusagadzikana kwezvinhu nehondo yekurwisana kweUkraine neRussia. Hondo iyi yapa kuti mitengo yezvinhu pasi rose iite chamuramba mhuru sezvo chibage chakawanda nemafuta ekubikisa zvichitengwa kuUkraine. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Homwe yemari yaparurwa neGroup of Seven inosanganisira America, iyo inoyaisa 50% yemari yaparurwa iri kuma $4 billion. Dollars yechikafu imari yakakosha nekuti pakatanga hondo yekuUkraine ichikonzerwa neRussia, takaona kuti chikafu chakakwira zvakanyanya pasi rose neabout 50% in US dollars.
Izvi zvinorevei mungatsanangura?
Chireva kuti kana taitenga tani rechibage repa $300 per ton, tava kurutenga ne $450. Zvomera nyika dzinotambura seZimbabwe dzinoti uku economy iri kubvira zvakanyanya, zvotiwo gore ratapfuura iri kwakaitika drought. Saka tiri panyanga dzamushore, dambudziko iro riri kukwira kwemutengo rosangana futi nekuti munyika muno maraisi kubatika, vanhu vazhinji vari kumusha kumaruwa uko vari mupovhati. Saka tiri kutarisira kuti pachikamu chiri kuuya kusubsahara Africa chinosvika kuma $336 million, Zimbabwe ichiverengwa ipapo, tichaonawo zvakati mari yakati o unokwanisa kubatsira kuti vanhu vari kumisha vakwanisa kupuwa sapoti nemapazi anonge akamirira vana USAID ne World Food Program. Tinoona futi kuti zvakare dambudziko riripo mazuva ano nderekuti marates ari kukwira muZimbabwe.
Zviri kukonzera matambudziko akaita seizvi?
Kukwira kwaari kuita ari kuomesera vanhu, kunyanya vasi kuenda kumabasa, kunyange vari kumabasa vasinawo chovhiri. Saka mari iyi ichabatsira kuti vanhu vasafa nenzara, nekuti gore rine shuwa takazvitarisa vanhu vazhinji vari kwasa kufa nenzara kunyanya kumamisha. Asi kuzira hedu kuti vachabatsira sei, but tofungidzira dai vaikwanisa kubatsira kuti pa vanhu futi mainputs pamari iyoyo.
Sei zvichibatsira uye zvakakosha sei izvozvo?
Zvaibatsira kuti vanhu vawane kuenda kumunda, nekuti mitengo yemafertilizers yakwira zvakanyanya zvokuti bhegi refertilizer tingati 50 kg yava kusvika kuma $90. Ndiana anowana mari iyoyo. Saka dai homwe yemari iyi yakwanisa kubatsira futi izvozvo, zvairereresera vanhu vari kutambura kunyanya vari kumusha kuti vakwanise kuenda kumunda zvakare.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mali yatara mazuva matatu ekuchema mushure mekunge mauto makumi mana nevaviri vaurayiwa nevanopfurikidza mwero veIslamic State vachishandisa ndege dzekusora kana kuti madrone nemusi wesvondo. Izvi zviri kuuya panguva iyo mutungamiri wenyika iyi akatora masimba achishandisa mauto Colonel Asim Goita vataura nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vachikumbira rubatsiro. Mali yanga ichirwisa vanopfurikidza mwero kwemakore anodarika gumi ichibatsirwa neFrance, iyo yakazoburitsa mauto ayo mushure mekunetsana nehurumende iyi. Vakuru vakati chitende chinorema ndochine mhodzi, zvichireva kuti rukudzo runopiwa kumunhu kuburikidza nemabasa ake kwete nechimiro chake. Izvi ndizvo zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pazororo remagamba nemuvhuro svondo rino kupa chiremera chegamba renyika kune vamwe vakaita nhoroondo yekurwira nyika ino, vanosanganisira vaJames Chikerema navandavanengi Stole. Mukuziya nezvedanho iri, tabata vanongura zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu, pamwe nevanongura zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu. Takatanga nokubvunza vaMaguhu kuti vanoti kudii nedanho ravamunangagwa iri.
Chinhu zvatagara tichiziva kuti vandaba ningi story igamba renyika, ende havatombobi kuti vaite zvekuitwa konfeti. Igaro ziva vanhu vemuZimbabwe vane magamba ari mumunhu mavo wekuti kunyange kuenda kuHeroes Acre kana kusaenda kuHeroes Acre, vanhu vanoziva kuti uyu munhu anga akamirira zvakati. Asi chinoratidzika panhau yavasitole navachikerema kurasika kunoita bato retonga reZANU PF padindira rekutsvaka vanoti magamba enyika, nekuti vakafa especially vasitole vanhu vazhinji vakatsutsumwa kuvachinzi vasitole havakodzeri kuti vaende kuHeroes Acre vakanoigwa kupazi ravo kuChipinge. Asi bato reZANU PF harina kuteerera zvakataurwa nevanhu. Vangani vanhu vakarambidzwa kuenda kuHeroes Acre zvichida nekuda kwekuti vanhu vanga vari mupolitikiro vaisavafarira, kana nekuda kwetribe kana kuti rudzi rwavo kwavakazvarirwa, mutauro wavo, uye zvekare vangani vari kuHeroes Acre vasingakodzeri kunge vari kuHeroes Acre.
Regai tinzwe kuna vachirumhanzu. Vachirumhanzu, munoti nedanho rakatorwa nemutungamiri wenyika uye mashoko ataurwa navaMaguhu?
Ndofunga kana tichirangarira kana tisingatangamwe, pakapinda vamunangagwa kuva purezidhendi wenyika ino, vakashandisa moto iri paZANU PF inoti Unity, Peace and Development. Ndokuchienderera mberi nokuti let bygones be bygones. Asi ndichipindura vaMaguhu, chinoitika ndechekuti musangano woga woga uno mukuru, uyezve sekutaura kwavaita kuti nyaya yepolitikbro. Politikbro ndo inodecida kuti zvoitwa sei. Asi mukaongorora kutonga kunoita vamunangagwa ndohwokuteerera zviri pasi. Saka vane open door policy. Tingataura icho nechocho 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 inge iri nyaya zvayo kuda kuonesana mupfungwa kana njere, asi chokwadi ndechokuti vamunangagwa munhu anoteerera.
vaMaguhu, ndinoziva kuti muri kuda kupindura ipapo, kandai mhinduro.
Ya, nyaya inenge yapo zvekare ndeyekubvunza kuti saka nhoroondo chaiyo yeZimbabwe imbori ipi, nekuti isu takakura tichiudzwa kunzi vandabaniki sikole mupenge ranga riri gwara. Ipo zvino izvi taakunzi aiwa igamba renyika. Takanzwa zvekare nyaya dzaana Joyce Mujuru pane imwe nguva paanga achisimudzirwa kuita mutevedzeri wemutungamiri wenyika, tikaudzwa napurezidhendi kuti mai avo vakadonhedza chopa, mai avo vanga vakadai vari kunguva yehondo 2014 pindu zvikanzi kunyeperwa zvese zvamanga muchinzwa. Saka tine dambudziko rehistori yenyika yedu.
Vachirumhanzu, vamwe vari kuti danho ratorwa nemutungamiri wenyika iri ranangana nekuti nyika yatarisana nesarudzo iyi nzira yekutsvaga nayo mavhoti. Munoti
hazvinei namaelections. Maelections ari kuitwa gore rinouya. Saka tingati chinhu chinoitwa nhasi unoyu nezvekutaura zvepolitics zvinenge zviri nechekuita negore rinouya ndiwo kurasika ikoko, instead yokuti vanhu vafokase vanangane nekuti ichokwadi here kuti vandava ministole igamba zvinobvira nokupi, vanhu voziva nhoroondo yavo. Asi iyezvo vanhu vasvetuka vakutofunga zvamaelections egore rinouya, ora titomboti ndezvamaelections. Zvakaipa here izvozvo?
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu. Manzwawo kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheWomen's Round Table chatinotarisa zviri kuitwa nemadzimai, apo madzimai ari kutarisa zviri kuitika kuKenya. anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA.